Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maniro akanaka vateereri tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wesvondo ndira 1 2023. Mangateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichivimba kuti mave negore dzva rakanaka kana kuti makwanisa kupinda mugore ra 2023 zvakanaka. Hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mumiriri wezengeza West mudare reparamende vari nhengo yebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaJob Scholar vanyora tsamba vari mujeri rechikurubhi vachiti vave kurwara zvakanyanyisa. Nyaya yekuganhurwa kwematunhu inonzi yave kukonzera mutauro wakanyanya kumapato ezvematongerwo enyika. Vanhu voramba vachifa munjodzi dzemumugwagwa. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mumiriri wezengeza West mudare reparamende vaJob Scholar vanhu vamuteedzeri wasachigaro webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vanyora tsamba vari mujeri rechikurubhi vachiti vave kurwara zvakanyanyisa vachitivo vanovimba kuti achisi chirwere chegomarara. Vaskala vakasungwa muna chikumi vachipomerwa mhosva yekupesvedzera mhirizhonga mushure mekupondwa kweimwe nhengo yebato ravo muzvare Mo Blessing Ali kunyatsime kuchitungwiza. Muzvare Ali havasati vavigwa pari zvino sezvo mhuri yavo iri kuti ichavaviga chete kana Vaskala vaburitswa muusungwa. Asi Vaskala vaendesa zvikumbiro zvakawanda kumatare zvinosvika gumi nezviviri kuti vaburitswe mujeri vachitongwa vachibva kumba, asi matare ari kuramba akatsika madziro. Hatina kukwanisa kubata gurukota runoona nezvemutemo vaZiyambi Ziyambi kuti tinzwe nezveurwere hwavaSkala kanawo vanochengetedza kumajeri sezvo nhare mbozha dzavo dzanga dzisiri kudayirwa. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mutauriri webato reTCCC muzvare Fadzai Mahere.
TCCC tiri kutadzika zvakanyanya nokuda kwavaSkala, nokuti pari zvino vane 201 days vari mujeri vari mustokis. Vari mujeri kudaro ijeri rekuti munogara vanhu vakatotongwa nekare, vakaponda vanhu vakarepa nezvakadaro. Makonditions acho haana kunyatsomira zvakanaka. Saka naizvozvo tiri kuti vaSkala vasati vatongerwa nyaya yavo, vanofanira kuva vachiwana bail sezvinotaura constitution, asi varimo mukati. Ndosaka vari kuzosvika pakurwara. Chiri kutinetsa zvakare ndechekuti vanhu vari kuya kuzovavhakachira havangave magweta, vangave ana chiremba, hama dziri kurambidzwa kunzi kupinda kunovaona. Chiri icho chimwe chinhu chiri kutinetsa seTCCC.
Vari kuti vari kurwara, vakwanisa kuona chiremba here, uye muri kupa kurudziro yekuti kudii kune vemajera?
Patambotaura nehama dzavo vanga vasati vakwanisa kuona chiremba, asi magweta ava vari kufambira nyaya yacho kuitira kuti vazokwanisirwa kunzi vaone chiremba wavo sezvinotenderwa nemutemo. Asi kuenderera mberi kwepersecution iyoyo kana kumbunikidzwa ikoko, and tinokurudzira vekujeri ikoko kuti aiwa munhu ngaangopiwa kodzero dzake. Ngavasatarise kuti uyu munhu weCCC munhu wechii, munhu ngaangopiwa kodzero dzake sezvakanyorwa mutemo.
Vari kuchema-chemawo kuti dzimwe hama dzepedyo dzinenge dzavarasa. Mungati sebato muri kuita here zvinotarisirwa? Vamwe vangu vachiti havasi kuona bato, vatungamiri vebato vachiratidzira dzimwe nguva vamwe vanenge vasingauye kuzovaona paunoya kudaroko.
asi Triple C sosaedza nepatinokwanisa nsho makaona vese kubvira pane mukuru chaiye vanelson chamisa vese vana bt vana cotas vakuru vese vari kuenda zuva nezuva kumatare vari kuenda kujeri ikoko vari kufambira even kuti magweta azowanikwa pandofunga munoziva pakazouya vana advocate mpofu nana harrison mukomo nemagweta makuru vese ana beatrice mutetwa ibato rese rinenge richibatanidza zvese izvozvo kuti zvivepo uye tinoziva futi panguva yakasungwa vanhu vekunyatsime bato rakamhanya mhanya zvakanyanya kuitira kuti hama dzacho dzinge dzakachengetedzwa zvokoedza nepatinokwanisa asi chikuru ndechekuti matare ngaateze mutemo.
Mutauriri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change Muzvare Fadzai Mahere vachitaura vari parunare muHarare. Dare reparamende rinonzi raumba chikwata chevanhu gumi nevatatu vanova nhengo dzedare iri vachaongorora nyaya yekuganhurwa kwematunhu kana kuti delimitation iyo yakapiwa mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nasachigaro weZimbabwe Electoral Commission amai Priscilla Chigumba svondo rapera. Asi vane ruzivo nezviri kuitika vaudza Studio 7 kuti bato reZANU-PF nereMDC inotungamirwa navaDouglas Monzora haasi kufara nezvakaitwa neZEC pakuganhura miganhu yekuti vanhu vakwanise kuvhota. Izvi zvinonzi zviri kupa vamwe mapato aya kuti vati panofanira kushandiswa gwaro rakashandiswa musarudzo dzapfuura kana kutoti sarudzo dzacho dziendeswe mberi. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vanokokera ZANU-PF mudare reparamende vapupurai togare pi.
Takatotaura navo patakangotanga kuzviona mumapepa nemumamidhia akasiyana siyana takatogara taudza mamembers edu nenzira yatinotaura nayo kuti ngavaveredi kuti tingazodamwa zinobva tazoudziwa kuti musi wa6 tofanira kudzokera kuparamendi tikadzokera kumamembers zvakare tavataurira kuti musi wa6 tinofanira kunge tiri kuhouse of parliament nokuti senate ichigamuchira ripoti yesangano rinoona nezvesarudzo rinonzi ZEC.
Saka mungazive kuti muchapedza riini kuzeya mudare reparamende delimitation report?
Zvirimo mubumbiro romutemo zvichaitiwa nezvokuti musi wa6 tinongorigamuchira hausiwo musi watinotangira kuti tingati taakuchiriongorora isu senhengo dzeparamende. Saka tinoti tikaritambira mumwe noumwe wondoritarisa ari kwaanenge ari zozoona zuva ratinodzoka kudare reparamende rinotaurwa musi watinenge tagara muparamende tinodzoka riini zvichienderana nezviri mubumbiro romutemo. Kana tatarisa izvozvo tobvumirana kuti ungava musi wani watinodzoka tobva tadzoka kuzodzeya taakuchiona kuti mukuita kwavakaita vakatarisa here zvinoremekedzwa nebumbiro romutemo.
Ndezvipi zvimungapa muenzaniso ipapo?
Zvakaita sokuti vakatarisa here kuti mabhaundari avakaisa anotarisa here kugara kwavanhu, anotarisa here kuwanda kwavanhu, anotarisazve zvimwe zvingangova zvinogona kunge zvichifungwawo navanhu mumisha imomo, angava madzishi avo, vangava vanhu nezvavanorarama nazvo, vanogona kuti zvino kana magura madai zvinotikanganisa magari edu. Izvozvo toda kutarisa kuti vakazvitarisa here. Kana tapedza kuona tikavimba kuti zvavakaita vakazama nepavanogona napo kuti vaongorore nekutarisa izvi tobva tati tonyorawo ripoti yedu yatinoisa kuhurumende kuna president kuti vatarisewo ivowo kana vaenedzawo pfungwa voisa ipapo zvoenda kuZEC.
Vanokokera ZANU-PF mudare reparamende vapupurai togarepi vachitaura vari parunare kumasvingo. Tabatawo gweta vachimirira Mutare Central vari nhengo yeCCC vaInnocent Gonese.
Tinge tichipuwa mazuva anokwana kuita manomi kuti titambire ripoti iyoyo chini ya kubwa kupala mimi ndakani wacha kari kupata gazi wa duko miti imiliki kuhungurira ripoti ya chini mtu ndiye wona kambi kwa kuzi wona ni watu wa mchishani ni kwa sisi ndiyo kuzi wona ni kuzakani kwa imiliki kuzi wanindi wakatari kwa kutuwa zezi ya tamkiri kuzi ripoti yeye wote kambi za wezi ripoti yeye lakini tuko ungurura nikuto kurikura nisha ayo chibibu ya sawadari chichuona ubuti panisha kaitu wa shakaitu kwa hivi njikozi ya nikenyo lima kaitu ya hivi aninga akanyori kwa mbumbi ya hivi nika Zimbabwe.
Saka se bato muruku tarisiro wakuti mcha sanga na ere mchi zea zirimu gwaro ere kana maripiwa kana utitunige chifamba se
Zimbabwe kutipani wa nindi ya chifami ungoro yao wa nindi ya chifu kutipangu wa rati nifangu wa nindi chifu tora wa niko wa nindi ya chifu wa bateri ya mwini mizu na ilikishu kubateredu wa chindi wa asi yao wa nindi ya chifu kutipao kutitunga mirila kutiliyo mwaniya wa nindi ya kaita nindi ya kamila sei kutisikuwa sarada ya chifu kutipao kukwa chifu hivi hivi nda kutili kutamilika mkutuwa mpoti yukalama
Se guetava gonese Gwaro iraka kosha zvakadi munyaya dzesarudzo.
Gwaro iraka kosha pamusoro pekuti bumbi rinotaura izvo kuti mashure kwamakore gumi ega ega panofanirwa kuitwa nezvidhirimitation yemaconstituents kuitira kuti maconstituents ave nevavhoti akada kuindana. Pamutemo uyoyu zvakare panenge pachipiwa mukana wekuti izvo vanenge vachigadzira preliminary report vanoona kuti mavhoti vavhoti vari munyika mese vadhivhaidwa namaconstituencies ese kuitira kuti vanhu vanovhota muconstituency neii vave vakada kuringana vakada kuindana. Takapeziva kuita dhirimitation na 2008 ndireva zviri kwatova nemakore anokwana kuti hatitii pakati pamboitwa dhirimitation. Tinoitika kunewo dzimwe nyika kune inonzi gerrymandering inokwanisika kuti vanenge vachigadzira mabaundari vaite zvinhu zvisina mutsarukano zvinenge zvichiita kusadza kana kuti kusevha rimwe rutivi zvinenge zvichiitika zvakare ndezvekuti isavada zizvii pavo tiongorore kuona kuti zvinhu zvakaitwa izvi zvinopindirana rine mutemo wekuti izvo vavhoti vai vanhu vanenge vaine zvinhu zvinaizvo zvakada kufanana.
Avo vango vari Gweta vachimirira Mutare Central mudare reparamende vari nhengo yeCCC vaInnocent Gonese vari parunare kwaMutare. Tabatawo vaLloyd Damba vanhu vamutauriri wemutungamiri webato rinopikisa reMDC.
Chekutanga ndopakutenda mukoma Blessing Zulu nekundipa mukana wakadai kuti ndiri mhorese nekutaura nevana veZimbabwe ndichiti makorokoto negoredzva 2023. Ndinotarisa kuti 2023 anenge ane makore akasiyana nemamwe makore ati ndichidzokera pambunge wenyu kuti munoona sei kudamburwa kwematunhu. Chekutanga ndaondipe example yekudamburwa kwakaita matunhu directly nenyaya yechitungwiza. Mukatika kuti kudamburwa kwakaita matunhu nechitungwiza ndezvezvitsotsi zvega zvega zvakaitwa nezeki. Munoona kuti chitungwiza population yayo yakakwira kumakore akapera ikakwira pamavhotirwo akaitwa makore akapera. But vakadzima wadhi 8 as an example vachibva vanoinyisa kwaseke munomu kuzengedza kuchibva kwatira kusina wadhi 8 kuratidza kuti zvinhu zvavo hazvina sequence. Tatiya kutaura panapa nenyaya yesequence kuti uchibva muwadhi 1 unopinda muwadhi 2 uchibva muwadhi 2 unopinda muwadhi 3 uchibva muwadhi 3 zvinozivikana zvinhu zvakaitwa nevana vecrash. But chipi chakaita ndechekuti unobva muwadhi 8 wobva unobva muwadhi 9 wobva unopinda muwadhi 23 hazvisina sequence nekuti wabvisa mawadhi emuzengeza wakaisa kwaseke.
Sika ivo vehurumende vanenge vachitika paramende ichapuwa mukana wekuziya kana isingatambire zvinenge zvabuda kudelimitation pada zvimwe zvinogona kuvandudzwa mune chivimbo here chekuti zvingaitika?
Hongu vakakwanisa kupa kuparamende asi chamunofanira kuziva ndechekuti paramende vanhu vatinoti pachirungu vaya mainterested parties vanhu vekuti ivo vari kugovana keke kuti vebatane papa ende batane papa ndisabudi regai ndikudzokerei kumashure kucreate kwakaitwa chirumhandu zimbabwe wamunangagwa wadyiwa kairi na blessing chebunde wakazo creatirwa inonzizo kuchiruma zizibagwe mkaza creation yawe ni maboundary ayo enye nyereza mawakanga wachi wina wachi visa mawakanga wachi jiwa saka mkano paku paramende imini muriku pawani kutuwa gwani jisiri zizi noda kuburikiza sinidi wana wana Zimbabwe.
Saka poitwa sei kugadzirisa dambudziko rapinda mumusha iri vadamba.
Mukanzwa pedi patogara tichitaura. Ishushu we MDC tikara takataura kuti tikuna dialogue. Dialogue yese tikuda takai anpika tikati tinofanira kunegotiate nezvezvacho. Kuti zveti ina vanhu vari compromise.
Va Lloyd Damba, mutauriri wemutungamiri webato rinopikisa raMDC vaDouglas Monzora. Vanga vari parunare muHarare. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaziisa padande mutande reTwitter kuti pane vanhu vatatu vaizvifambira havo nezuro vakatsikwa nebhazi rakabuda mugwagwa kuzaka nyika. Vanhu ava vakabva vafira panzvimbo. Vamwe vanhu vatatu vanonziwo vakafa mumugwagwa weHarare Bulawayo pakabonderwa mota yeHonda Fit neVolvo F-Series. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakasarudzwa kuti vave mutungamiri kwenyika yeBrazil vaLula da Silva vari kutarisirwa kutoreswa mhiko nhasi munyika iyi. Asi vakakundwa musarudzo mutungamiri wenyika vaJair Bolsonaro havana kuda kuvagamuchidza masimba mune zvakanaka. VaBolsonaro vanonzi vari kuFlorida muAmerica. Pope Francis nasi vatungamira urongwa wekukurudzira runyararo pasi rose unoitwa mukutanga kwesvondo pagoredzva roga roga kana kuti World Day of Peace. Asi zvino zvinonzi zvanga zvisina kumira zvakanaka sezvo paine mhute wakonzerwa nekufa kwaPope Benedict. Pope Benedict avo vakasiya basa muna 2013 vakashaya nemusi wemugovera. Vari kutarisira kuradzikwa musi wechina. Pope Francis vanamatira kuti kuve nerunyararo kunyika dzakaita seUkraine vakatiwo Pope Benedict aive munhu ainge akazvipira munyaya dzezvitendero. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC.
Tinokutambira ine mufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka, tina mukoma Asha Ngwenya vanogara ivo kugokwe kana. Makadii mukoma Asha?
Tinochinda mukoma Blessing, ndakadiwo.
Aiwa isu tiri nani hedu. Mukoma Asha, tichitarisa iro gore iri, mukati zvinhu zvanga zvakamirawo sei kwamuri muupenyu?
Mukoma Blessing, kwandiri gore iri handikwani security ranga rakanaka because tikatarisa kune ofisi rechidiki hazvinhu zvanga zvisina kutimirira zvakanaka. Mari panga pasina, mabasawo panga pasina, saka handikwani security kwandira sedzo ranga rakanaka.
Asika zvinonzi atsunya arwa, pane zvimwe zvamuri kuitawo here muri kugweko uku kuedza kuzviraramisa? Muri kurimawo here? Muri kuita sei?
Yeah, kugweko iko zvino tangachiita nezvekurima, but pakurima kwacho apa hazvanga chigwadza mukoma Blessing.
Nechikonzero chei?
Because mukatarisa tangachirarama nekurima cotton, ndakarima cotton yangu mafito and ndakaendesa majere kumakampani na June. Mari yacho nandikazviita nguva izvizvi zvinozvinanzi muna December unou. Saka upenyu hwacho anenge wakaoma pesapa wanga uchingorarama uchingotambira but ofuchi wanga wakazvirimira zvinhu zvako saka ai upenyu hwacho naanga waoma nguva
pakubhadhara pamakambani aya anga achibhadhara sei vanga vachikupai mari dzemadhora emunyika here kana kuti nemadhora ekuamerica uye yanga iri mari ipabhero
ya mukatarisa pane vakatanga kubhadhara munana june july vachona vakapiwa maratgs inini hange ndakazopiwawo madhora ekuamerica yanga iri 125 pa mabhero matatu ndiwo ndakakwanisa kuburika kusizoni yose.
Kana muchirima kotoni munopiwa mbeu nemakambani aya here kana kuti zvinofamba sei?
Ya government yaiyanga ichibatsira nembeu zvese nemafertilizers kuti tigokwanisa kurima.
Ko mwaka uno makarimawo zvakare here kotoni zviri kufamba sei?
Hatina kurasa mbereko nekuti chemberi yasiyirwa takaedza zvekare kuda kuita maefort mune mamwe mune zvimwewo zvikamu zvataitoisa kuti kana tikawedzera nekata pamwe tichawanawo nepakura hamenhu ramangana kuti tichangira kamira sei.
Kunze kwecotton zvii zvimwe zvamunorimawo imomo mugokwemu kuti mukwanise kuzviraramisa?
Ya mugokwe tanga tichirimawo chibage but chibage chachona futi changa chisiri kubhadhara kukatarisa gore rineri chibage chaichiita $2.50 pabhajedhi saka munozoona kuti $2.50 yachona apo iwo nenge wasafa wachanisa mainput ako akawanda mafertilizers nechichi saka haziti kuzokwanisa kuzomita tageti yako nemari yaunenge wakashandisa saka ndo zvimwe zvezvinhu zvatatiraramawo nazvo irima.
Mvura iri kunayawo here zvakanaika ike zvino zvekuti mungatarisiri gohwo riri nani?
Pari zvino mukoma dzenga mukoma blessing hatisati tava netarisiro yekuti gohwo regore rino richange rakamira sei bcause mvura yave ne180 sofa isiri kunaya dzimwe dzembeu dzedu dzava kutsva sofa saka isisevarimi tarasa tariro sofa.
Tinosimboona vamwe vechidiki vachiti kana zvinhu zvaoma vanoenda kumadhorobha kunotsvaga mabasa, vamwe vachienda kunana South Africa kana kunana Botswana vachijamba bhodha kana kuenda nepabhodha pacho. Sei imi makafunga kuti zviri nani kugara mugoko?
Ya ichokwadi nikoma blessing kubuda kuenda kunze nyika kunana South Africa chishuviro chinenge chiriko but tinozwawo zvekare mamiriro ezvinhu kunana South Africa ikoko kuti vanhu vari kunosvikoshungurudzwa nekubatswawo zvisirizvo saka zvinobva zvarasawo tariro zvekare yamangwana kuti ndikaendawo kusouth africa sometimes ndenge ndisina hana ndichanoshungurudzawo ndobva sometimes ndichanotakatika saka zviri nanewo ndinotakatika ndiri munyika mangu ndichingoona kuti ndavii pamwewo chingandiitikawo zviri nani.
Kusimudzirawo vechidiki vemugokwe mungakurudzirawo hurumende kuti iite sei? Zvii zvamunofunga kuti zvakakosha zvinoda kuitwa?
Ndingangokurudzirawo kuti hurumende ndikatarisa atiti nana March April hurumende ine urongwa hweimpowerment yakanga yambointroducer kuti vaiyapa zvekare mukana kune vechidiki kuburikidza neimpowerment iyoyo ichikweretesa mari kune vechidiki takwanisawo kuita mamwe maprojekti angatibatsirawo isisi sevechidiki varerutsawo mamwe ematemes achona anota kuti tizokwanisawo kuafoda urongwa ihwohwo tibatsirikewo through maprojekti isisi sevechidiki.
Tinokutenda zvikuru mukoma Asha nekupinda muchirongwa chedu chanhasi.
Tinotenda mukoma Blacki aanezuva rakanaka.
Manga makateerera kubva kune mukomana wechidiki Asha Ngwenya anogara iye kugokwe kana. Vateereri musakanganwe kuteerera zvakare chirongwa chino chatinotaura nevechidiki svondo rinouya. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nyaya dzezvitendero.
Jesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu unondipa simba.
Jesu simba rangu
simba rangu.
Manheru akanaka vateereri, ndini Tanonoka Wande ndichiti ndinoimba kuti makaita Krisimisi yakanaka uye ndichiti makorokoto egore tsva. Tine mubvunzo kubva kumuteereri wedu.
Koma tanono kawande ndibvunzirewo vafundisi. Ndina binongorima zvangu ndiri pano pa South Africa padzanini. Mubvunzo wangu ndewekuti Bhaibheri rinoti kuchava nekuguma kwenyika kana kuti kuchava nemagumo. Right, magumo anorehwa ndeapi apa? Kuguma kwezvipi? Zvekuti zvinhu zvese zviri pano pasi zvichazonge zvisiko here uye kuguma uku ndekupi? Kana tafa tinonga tatoguma here kana kuti kuguma uku ndekupi? Ndibatsireiwo ipapo.
Ngorima, mufundisi David Simango vari pano kuti betsera nemubvunzo yako. Reverend Simango, yeyo mibvunzo.
Manheru akanaka baba Hwande nevatereri vedu veStudio 7. Mubvunzo wabva kuna Abinel Ngorima. Vadzidzi vaJesu vakaubvunzawo mubvunzo uyu. Pana Mateo chapter 24 verse 3. Panoti kuzoti agere pagomo remiorivhi. Vadzidzi vakauya kwaari vari vega vachiti, tiudzei zvinhu zvichava riini? Ndomubvunzo wokutanga. Mubvunzo wechipiri, nechiratidzo chokuuya kwenyu. Mubvunzo wechitatu, nechekuguma kwenyika chichava chipi? Saka mubvunzo uyu ndowakabvunzwa Jesu navadzidzi vake. Achipindura Jesu unoti, chenjerai kuti musava neunokutsausai. Anoti papano yambiro yokuti vanhu vachenjere kutsauswa nomunhu. Kubva paverse 6 zvichidzika kuverse 11, pane zvinhu zvaanotsanangura Jesu zvichava zvinhu zvinotangira kuuya kwake, zvichatanga kuitika iye asati auya. Saka ari kuti painonzi chenjedzo kuti isu tinonamata navose vanomuda vagare vakaziva. Apa ngazvijeke kuti Jesu ari kupa shoko rechiprofita rezvichaitika nemazuva okupedzisira, kureva mazuva ano atiri kurarama. Anotiudza kubva paverse 6 achiti jekesera kuti muchanzwa zvehondo. Nhasi uno tinoona hondo dzakapararira pasi pezuva. Kuchava nenzara, tinoona kuti nyika zhinji dziri kutambudzika nenzara. Kuchava namatenda, tiri kuona matenda ari kuwira pasi rose. Kozotizve vaprofita venhema vazhinji vachamuka. Ndiani asingazivi, asingaoni zviri kuitika munyika mazuva ano? Donzvo ravaprofita venhema nderekutsausa vanhu vazhinji.
Manzwazve nenyaya yokudzoka kwashe Reverend Simango, munoti?
Unoti evhangeri yokushe ichaparidzwa pasi rose. Otiudza zveke kare pamusoro pokudzoka kwake iye Jesu. Saka zvinhu zvese zvatataura izvi zvichaitika iye asati auya. Sezvatiri kuona nhasono ndo dzinonzi mviro mviro dzokuuya kwaJesu. Saka kudzoka kwake kuchaonekwa pachena namaziso chaiwo omunhu wese. Pana zvakazarurwa chapter 1 verse 7 panoti, tarirai unouya namakore, meso ose achamuona. Kutaura kuti uchauya nomuviri wake wokudenga unoonekwa navanhu vose. Uchauya fizikali kana ndikadaro kuti achauya panyama, asi uri muviri wokudenga uchakonzera kuti vanhu vose vamuone. Achazouya kuzogadzirisa nokutonga nokuzotora chechi yake. Zvino mabvunza pamusoro penyaya yekuti kuguma kunenge kwakaita sei. Kuchava nokuguma chaiko, nokuti pana zvakazarurwa 21 paverse 1. Munyori anotiudza anonzi Johani kuti ndakaona denga itsva nenyika itsva, nokuti denga rekare nenyika yekare zvakanga zvapfuura. Kutaura kuti nyika ino yatiri kurarama ichapfuura nokuzoparadzwa nomoto, Mwari achiivandudza inonzi renovation, achiivandudza kuita nyika itsva nedenga itsva, pasisina chakaipa, pasisina chivi, kuti vanhu vagare murugare, vagare mukunamata Mwari. Zvose zvakataurwa naShe Jesu zviri kuitika. Saka ndiri kuyambira hama neshamwari kuti shoko raMwari ngariremekedzwe, richikiwe, rikudzwe, nokuti Mwari zvakataura ndezvechokwadi zviri kuitika pazuva ranhasi.
Tinotenda mufundisi Simango, tinotenda zvikuru.
Tinotenda Mwari akukomborerei. Mazvita baba Hwande.
Ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Kana muine mibvunzo nezvimwe zvechitendero zvamunoda kuti vamwe vazive, tumirai maaudio enyu paWhatsApp namba dzinoti +1 301 919 8140. Ini ndini Tanonoka Wande ndichikusarisai nemufaro.
Tinotenda zvikuru Tanonoka Wande. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndokusiyai mina ndotungamiri ngomo munhau dze isindebele.